vanhu vari kukoromoka vachiuya koko vakawandiwa zvisingaiti. Trafiki mukati umo kutopinda nemota pane marodzi akawanda akablokewa mukati umo, vari kuencourage vanhu kushandisa public transport. Mata chitima chavo nemabhazi anofamba nevanhu
vanofanya kunzwisisa kuti ari kufamba sei. Vanhu veUber neLift neinei ava vanopa transport nemataxi ava vari kuita mari chose. Zvekare in the last 4 or 5 days maprices emahotel anga ashuta apo, mahotel rooms anosvika kuma 179-150 anga akwira kusvika kuma $730 to $800 a night. Saka panga pane kutaura kwokuti zvinotenderwa here kana kuti price gouging, but it seems inongonzi ima market forces because vedhimandi yacho iri kuezi izvozvo. And pane vamwewo vane dzimba dziri mumaoutskirts vakatobuda mudzimba dzavo vakaenda kunobhuka kumalodge kana kuti vari kushandisa dzimba dzavo as a way yekugenerata income by allowing people to kind of use their houses as mabnb.
Tichitarisawo nyaya yezvimwe zvakaita sezvekudya izvi, bekuti panenge pachitambwa mutambo uyu, hanzi huku inenge ichidyiwa zvaasiyana nepa Thanksgiving pematoke apa.
Kunodyiwa, vanoti kugocha maribs idzo dzichikeni dzinene haa izvo zvoto kunofiwa, nyange vari kudzimba vanoita mapati avo kunenge kuchidyiwa nekumwiwa zvokuti mangwana iyi pane nyaya pakuti vanhu vauye kumabasa nokuzvikoro, totoziva kuti haa kana ari makirasi emakuseni ekutanga aya idha vanhu vanenge vachikotsira nebhabharasi imomo vanenge vari mukandobvi vatokwanisa kuuya chaiko.
Imimi manga muchitsigira chikwata chipi?
Isisi zvikwata zvedu zvatinotsigira zvakarwiwa kare tiriwe maravens uko kubaltimoreko emasirikonzenee muno muatlantawo dho vanhu vatatarisirawo kuti kuda vanoketsira vasvika mumanhikirikiri imomo, nokuti last year mafalcons akangomiramirawo akasvika kwokupedzisira ikokoko. Saka but mutambo unongonakidza chero usiri wenyu, asi kuti nhasi panyaya yemaresults hatizi too concerned, asi zvinhu zvinongonakidzawo kuona vanhu vanotamba gemu yepamusoro.
Asi zviri nyore here kuti muzokwanise kutanga kunzwisisa mutambo wakadai, nekuti kazhinji kakuAfrica uko vakawanda vanenge vachifarirawo nhabvu chaiyo yesoka idi?
Zvinonzi kana uri murume unongoita zvinoita maromans, mutambo wacho upo kutanga unenge usinganyanyi kuunzwisisa kana uchibwira sehaa, ukapedza ukaita kaviri katatu nevamwe ipapapa muchiona haa, unopedzisira vatopinda vaitova caught up muexcitement yacho, hazvimbodzokeri sure, it's very exciting. Ndinorangarira pagore rangu rokutanga kuya kuno chaicho ndinakidza maadvertisement aiitwa pakati nekufollowa nekuona zvinenge zvichiita vamwe, ndakati unotopedzisira vabata watoona kuti ai kuti zvazvinoreva ndokuhwina kwachoko ndokudyiwa. Asi zvinotirora nguva yakati rebei, asi haa chinhu chinokuchinokubatwa, asi vechidiki ndo vanotonyanya kukurumidza kubatwa nokuti vanobva vachida kupindawo mutambo wacho vototanga kuutamba kuzvikoro.